Banga reWorld Bank raburitsa mari inoita mamiriyoni makumi manomwe nemashanu emadhora uye hurumende yeSweden yaburitsawo mari inoita mamiriyoni makumi maviri nemashanu emadhora yakanangana nekuvakiridza mudhuri wedhamu rekariba mudunhu remashonaland west uyo wakatsemuka. Izvi zvaziviswa nemukuru weWorld Bank anoona nezvinoitika muZimbabwe, Zambia pamwe nemalawi amai Kundavi Kadrisen mushure memusangano wavaita muHarare nhasi negurukota rezvemari vapatrick Chinamasa.
Last Tuesday, December 9th, the World Bank Board approved Kariba Dam Rehabilitation.
Chekutanga panyaya yekugadzirwa kwedhamu rekariba ndechekuti musi wa9 zvitagore rino bhodhi reWorld Bank rakabvumirana kuti mudhuri wedhamu iri uvakwe uye bhodhi iri rakabvuma kuisa mari inoita 75 million.
Kunyange hazvo hurumende yatenda nechikwereti ichi, vachinamasa vati hurumende yeZimbabwe neZambia iri kuda mari inoita mamiriyoni mazana maviri nemakumi mapfumbamwe emadhora kuti mudhuri wekariba uyu upere kugadziriswa.
It's a very important project. We must maintain the safety of the dam wall.
Chirongwa chakakosha zvikuru. Saka tinofanira kugadzirisa dhamu iri. Nekuti zvinozoitika kana dhamu iri risina kugadziriswa zvinokanganisa nyika dzedu kusanganisira neMozambique. Tinofungidzira kuti kugadzirwa kwemudhuri wedhamu iri kungangoda mari inosvika 295 million pamwe chete. Saka nekudaro rubatsiro rwatiri kupiwa neEuropean Union, African Development Bank, World Bank pamwe chete neSweden ruchaita kuti kugadzirwa kwemudhuri uyu kutange munguva pfupi iri kutevera.
Zvinonzi kana hurumende dzeZimbabwe neZambia dzikasamhanya-mhanya kugadzirisa mudhuri uyu, mhuka pamwe nevanhu vanodarika mamiriyoni mana vanogara mumahombekombe eRwizi Zambezi vanogona kuurayiwa nemafashamo emvura anogona kuitika kana mudhuri uyu ukadonha. Zimbabwe neZambia dzinogadzira magetsi kubva mudhamu rekariba anoshandiswa munyika mbiri idzi. Zvichitevera chikwereti chapiwa Zimbabwe neWorld Bank ichi, vachinamasa vati hurumende yeZimbabwe ichatanga nhaurirano nebhanga iri nechinangwa chekuti hurumende ikanzurirwe chikwereti chayo kubhanga iri. Zimbabwe ine chikwereti kunze kwenyika chemari inodarika mabhiriyoni masere emadhora chairi kutadza kubhadhara ichiti homwe yayo yakabooka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Thomas Chiripasi.